babata nyaradzwa matongo. Avo vane cerebral palsy mugari wemusaningdale muHarare. Vanoti havasi kufadzwa nemamiriro ezvivakwa muguta reHarare, izvo zvisati zvagadziriswa kubva nyika ichiwana kuzvitonga kuzere muna 1980.
Mudzimu kana wakupa chironda wati nhunzi kudye. Nzvimbo zhinji dzekugezera kana dzekuzvibatsira hadzina zvekuti ndinokwanisa kuva ndichizvitsigira ndakabatirira, uye dzimwe nzvimbo hadzina pekugarira kana uchizvibatsira, zvinofanira kuti zvicherechedzwe.
Mai Lucia Mambure vanotungamirira sangano rechenga wose revabereki vane vana vane cerebral palsy kuEpworth vanoti mitemo yekanzuru yezvivakwa inofanira kuvandudzwa kuitira kuti vakaremara vakwanise kushandisa zvivakwa zvepamba zvakatambanuka.
Kana tichifungidzira kuti inini handina munhu ane hurema pamba pangu, but ngatisangarirei kuti tese tiri kukura uye tinogona kurwara. Kana kutiwo ukasangana netsaona inokonzeresa kuti uve nedisability uchada kupinda mumba mako, zvinozokukostira mari yakawanda wakupwanya mudhuri kuti uchiwedzera dhoriya uchiipinde, kana kuti stretcher, kana kuti chiwoka chikwanise kufamba kana mupassage.
Muzvina fundo Tafara Marazi, avo vasingaone vanodzidzisa paUniversity of Zimbabwe, vanotiwo nyika ino yasarira shure zvakanyanya zvichienzaniswa nenyika dzakaita seSouth Africa uko vakaita zvidzidzo zvavo.
Malift awo ese anotaura, anoreketa tapa 50 floor, tabuda tapa 2nd floor, tabuda tapa 3rd floor, paairport paya. Asi ndadzoka kumusha muno ndomunga ndakasangana nelift 1 chaichaya ndakana inota and inenge yakatoiswa mwedzi uno nekuti ndaigara ndishandisa lift iyoyo. Marobots pato nedisaster nekuti hapana kana robot rimwe rinotaura, kutongomirawo kunzwa kuti vanhu vakudarika wero darika.
Vamarazi vanoti vakaremara vanofanira kurwira kodzero dzavo vakabatana kuitira kuti dambudziko rezvivakwa rigadzirike.
Tingati ihonya kwese mukombe uneburi, dambudziko riripo rinobatana nevanotipa maservices iwawa vanoita semakanzuro nepazvinotaurwa nevakuru kuparliamendi zvichienda mberi ikoko. Ndo rimwe diviri iso vakaremara tine dambudzikowo, tinoda kumira kuti zvinhu zvese zvitere takavata.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti vari mushishi rekuita kuti dambudziko rezvivakwa rigadziriswe kutanga gore rinouya.
Tinoda guta rinotaura nemunhu, tinoda guta rinoita kuti unge richiziva kuti uri sefi here, kana kuti uri pari pakamanikidzana, wofamba here kana womira. Tichange tichitaura nemainjiniya edu kuti vatore tekinoloji iyoyi yatichipei yatitekeshere nekuchina kwese, kuti tinge tichigadzira kuti upenyu hwevanhu hunge hwakanaka.
Vamafume vanoti mitemo yakanangana nemavakirwo edzimba pamwe nezvivakwa zvinoshandiswa neveruzhinji iri kuvandudzwa kuitira kuti vakaremara varerukirwe.
Mabuilding anovakwa mutown achange ane maremp. Mabuilding akudhara tichatarisa kuti maplana edu aende kwavari vange vachigadzirisa nyaya dzemaremp iwavo.
Bumbiro remitemo renyika pamwe nemutemo unobata nyika dzepasi rese weConvention on the Rights of People with Disabilities anotaura kuti ikodzero yevakaremara kuti vagare vakatambanuka mudzimba nekushandisa nyore zvivakwa munharaunda mavagere. Munyika dzakabudirira dzakaita seAmerica, mutemo weAmericans with Disabilities Act unosungira vemabhizimusi nenzvimbo dzinoenda veruzhinji kuti avake zvivakwa zvinokwanisa kushandiswa nyore nevakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.